Ini ndini marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri kubvumbi 17-2018. Vana mukoti voende ramberi nekurama mabasa muzvipatara zvehurumende munyika yose. Izvo zviri kusiya upenyu hwevarwere huri parumana nzombe. Gakava pakati pa muzvare chokozani kupe nava Nelson Chamisa ronzwi kwa nemutongi wedare repamusoro muBulawayo vaFrancis Bere. Vagari vekumasvingo vanoti hapana chekupemberera zororo rekuwana kuzvitonga sezvo vanhu vakawanda munyika vachiri kutambura vamwe vachiti vari kutambura zvakanyanyisa kudarika upenyu wavakange vainawo nyika isati yawana kuzvitonga. Nyanzvi dzotarisa zvakadzama urongwa hwehurumende hwokuedza kukwezva vemabhizimusi vemuAmerica kuitira kuti vatange mabhizinesi muZimbabwe. Muchirongwa chedza Connection paLivetalk nhasi na 8 p.m. tiri kutarisa kuzvitonga kuzere kune vechidiki munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-1380-6080-15580-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kutarisa zvinoreva zororo rekuzvitonga kuzere iro richange ririko mangwana. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.